Mumiririri wechitungwiza North muNational Assembly vaGodfrey Sithole MDCT vati nyika inganzi iri kushaya mari sei kana paine vamwe vari kupinza zvinhu munyika vasiri kubhadhara mitero yejuti vakaita sebato reZANU-PF.
Their campaign materials specifically for ZANU-PF. I'm talking about vehicles, I'm talking about t-shirts, and they are not paying anything to Zimra.
Vasitole vabvunza mubvunzo uyu pamusangano waitwa neZimra nenhengo dzeparamende uye vati mubvunzo wavo wabva pakuti vakaudzwa nevamwe vashandi veZimra kuti motokari dzekushandiswa pasarudzo dzakatengwa neZANU-PF hadzina kubhadhara mutero wejuti.
Zveshuwa vanga vane zvinyito zvekuti havasi kukwanisa kubata matagets avo nekuti kuri kuya maorders anobva kuvakuru vehurumende vanova veZANU-PF vachiti regalia mamaterials nemotokari dziri kuya dzisabhadhariswe juti uye hadzimire kana mutsetse pabhodha dzinongopinzwa dzakadaro.
Asi mukuru weZimra Amai Faith Mazani vati vasingadi zvavo kutaura nezvemapato ezvematongerwo enyika vanenge vachifungira kuti pane zvinhu zvakapinda munyika zvisina kubhadhara mitero vakasununguka kuenda neumbowo kumahofisi avo.
Isusu hatibvumidze zvinhu zvisina kupinda zvisina kubhadhara mitero. Asi pane zvikumbiro zvinoitwa zvekuti mutero unobhadharwa kana zvinhu zvapinda, tova nemapepa. Kana muine zvinhu zvamunenge maona zvamunofunga kuti hazvina kubhadhara, munotofanira kutanga matibvunza kuti makazvifambisa sei, muine specific information. Nekuti zvizhinji zvinenge zvine mapepa ari kutsigira. Handisi kutaura nezvemapati kana kuti zvei, asi maperception iwayo anokuda nezvimwe zvezvinhu zvekuti panenge pane mapepa ari kubva kuhurumende ari kutaura kuti izvi zvinopinda sei, kana zvikumbiro zvekuti mutero uzobhadharwa zvinhu zvapinda.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatevedza zvose zvinodiwa neZimra nemutemo parakatenga motikari dzaro. Mumiriri weBuyera South muNational Assembly vaJoseph Zvinotimba veZANU-PF vatiwo pane vamwe vanhu kusanganisira nhengo dzeparamende dzinoita kuti nyika irasikirwe nemari nekusada kutaura mutengo chaiwo wezvinhu zvavanenge vatenga izvo zvinoita kuti vabhadhare mari shoma yemutero kana kutotadza zvachose.
Even the legislators here, they are in the same state. Yekuti kana wabva ikoko vanobva kupera kwaanotoita uko vari kutopera kuti ndapfuura hure.
Amai Mazani vati vanobvumirana nemaonero aya uye vati zvakakosha kuti nhengo dzeparamende dzibhadharewo mitero pamwe nekubatsira Zimra kuita basa rayo kuti nyika iwane mari yekuitisa mabasa ebudiriro.
And imimi as maparlamentarians ndimi munoti pamutemo, saka tiri kuuya kwamuri kuti chitibatsirai to enforce those. But zvimwe zvatinozoona ndezvekuti dzimwe dzenguva pamwe tinotoona vamwe venyu vauya kuzochema chema kuti kwana ndingi dai mavaregererawo ava vakadai, asi mutemo uchiti ngatibate teki.
Sachigaro webhodh reZimra Amai Wiliabo Nyongwe vati ongororo yavakaita yakaratidza uori hunotyisa uye ndosaka pakadzingwa vanhu mabasa. Vatiwo vakavandudza mashandiro avo uye vari kutenga mishina mitsva nekutora nzira dzinopedza uori. Musangano wanhasi wange une chinangwa chekuvandudza ukama pakati peZimra nenhengo dzeparamende nekuti nhengo idzi dziwedzere ruzivo rwadzo panyaya dzemitero kuti dzigodzidzisa veruzhinji nezvekukosha kwekubhadhara mitero. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.